tinoona zvichinetsa kuti SADC neAU dzise pressure pana vamugabe inodarika zvavaita pari zvino zvichiburikidza nemusangano wakaitwa weSADC Summit South Africa uyo panova ipo vatungamiri veSADC vakatsigira chibvumirano chiri kunzi chiri patable icho chibvumirano chinosiya vamugabe vachiine simba rakawanda saka ndinoona zvichinetsa kuti SADC pari zvino ichichinja zvakare zvavakabvumirana kuSouth Africa votanga kupusha vamugabe kuti vabvume kupa vatsvangirai simba saka chandinotoona chiri chinhu chakakosha pari zvino particularly kune vembc ndechekuti vachidzokera kutsika dzavo dzekare dziya dzekumobhilaiza vanhu mukati menyika dzekudana misangano marali aya dzekuita peaceful means dzekuratidza kuti vane rutsigiro rwevanhu mukati menyika and vakasanganisa simba iri rinova simba rekuvanhu nesimbawo rinogona kuiswa nemainternational leaders ndinoona zviro izvo zvinozokwanisa kuti political stalemate iripo iyi inge ichipfuura uyezve tinge tichiwana solution
asika vamwe vari kuti mazuva apera ya MDC inenge iri kukundikana kuti inge ichiunganidza vanhu vangava vachiratidzira kana kuramwa mabasa ko chii chachinja apa
ndofunga kuti kumwe kwacho kuneta kweavo vane basa iroro rekuti vange vachimobhilaiza vanhu uyezve ndinoonawo paine mamwe mafungiro akanyuka mubato reMDC makore maviri matatu apfuura ekuti vamugabe vanogona kutaurwa navo kusvika pakuti vasiye simba uku kunova kufunga kwandinoona kusiri correct nekuti ukatarisa hunhu hwavamugabe kubva muna 1980 munhu asina kumbokwanisa kunzi ataurwe naye ochinja.